zvano iroro rinobatsira nekuti zvirikuitika zvanga zvaakuti upfu huri kuwanika pamutsika mutema asi muzvitoro hauwaniki. Wawanika mutsika mutema upfu unenge hwanzwa huri kupinda pa$50 unenge wakuwanikwa ne$100 kana $120. Inorova iri mutengo uri wakapetwa kaviri pane mutengo wanga uchitengeswe upfu. Chiri kuti upfu unge uchinzi ngautengeswe $50 nekuti iyo pane yatinoti subsidy nekuti vari kugaya upfu vari kutengeserwa upfu nemutengo wakaderera kuGMB. Nekudaro kuri kuti vanhu vari kubva vatora upfu iwouya uyu yatinoti hoarding pachirungu kuti munhu unozva kuti iwo pamwedzi nemhuri yako munhu anodya 20 kg yeupfu asi unoona mumwe munhu akutenga 100 kana 200 kg akutendera nakuti 30 na 10 kg eupfu ochengeta kumba kwake otenga kutengeserwa vavakidzani vake iye achozviitawo muzvina sitoro kana muzvina chigayo. Saka ipapo patina kutarisidzwa nekuti pari kushatekwawo kuti kuti ivini vamwe wacho vari kupiwawo upfu ihwohwu vana mugaisi wacho vahanzi vari kutotorawo upfu wacho vachiudhaivheta hauchaendi kumashopu kwaunofanira kuenda kunana ok nana tm nana spa. Aiwa munhu anenge akuti yatinoti profitiarini yayo kuti profit ari kuchati haienderani nebasa raaita nekuti munhu hapana basa raaita.
Asi vamuponda ingava iyo nzira here yakanaka yekugadzirisana yedambudziko rekushayikwa kweupfu? Hapana here imwe nzira inokwanisa kuitwa nehurumende yekuti upfu huwanikwe?
Chiripo ndechekuti upfu unobvumidzwa, upfu uri kukontrolwa, hausi upfu hwese. Muzimbabwe tine inonzi rola mill kwete inoti inonzi nderewere super refined kwete inonzi high fiber mill. Umwe wese upfu hwaku kontrolwa, upfu uri kukontrolwa irola mill yatingati mugaiwa pachishona nekuti hunenge hwatengeswa kuti munhu wese awane something. Kana iwe wazoda hako kudya ngwerewere kana high fiber kana chii unokwanisa kutenga kupraizi yawada asi uchiuaa kwawahodhwa kwacho hauna kuhodha nemutengo uri pamarket price, wahodheserwa nepraizi iri subsidized. Saka haungabvumidzwa kuti chinhu chiri kunzi iwewo wachitengeserwa ne$20 nekuti iprogramu yehurumende yekuti munhu wese igore renzara kana tivi.
Kune vamwe vari kuti vaneta nekungonzwa iwo ari kunzi matask force kana makomiti ari kunzi anga achiongorora zvinhu zviri kuitika munyika anzi hapana chimuko chaanozoburitsa, zvinongobuda mukutaura ikoko.
Ayo matask force anoshanda kungoti ingangotiwo vanhu vanenge vaakutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira munew republic. New republic ine track records yekuti tinofanira kuti pane task force east iyo yakatadza basa. Task force east it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinonge zvauda kutarisa macho kuti shortfall, loophole iri kuitika papi ndo zvinenge zvichiitika. Matask force aya vanhu vanenge vaaneta nawo kana kuti vari kuti vaneta nawo asi they are critical kana paitika challenge yese yatatarisana naiyi nokuti mapurisa anenge aripo achitarisisa kuti zviri zvikufamba sei. Ofisi ya president iripo ichiona kuti zviri kufamba nemazvo. Kwozoitawo marepresentative elabour union nevashandi vanenge vachiadza kuafoda zvinhu vanenge varipo vari represented nematask force iwayo because unoona kuti minister aiko anenge achidaidza vamwe vanhu mastakeholders atingati mastakeholders kuti vaite input yavo kubhosa vamwe vanenge vanenge vatinoti intelligence market information intelligence iri kuzoti malupu ari kuitwa pakati. So that information only comes to task force. Kana zvikangoi this is normal aiwa kamunoonaka vanhu vachitofanidzara asi hupfu chiri zvakapinda nemari yehurumende.